hongu blessing tiri tatokacha madwana zvochose zvaitika nhasi izvi ku Harare Central Police Station kwanga kuine dare ranga richitwa panga pachitongwa wa Joseph Mloyi ndo kwanga kuchitika trial yavo and nhasi ndo pazopiwa mutongo ne wanga vachiita trial wana superintendent Makunike ndo wapa mutongo kuna wa Mloyi wokuti vagare mazuva 10 wakavharirwa after about kwa chinzwa kane mhosva yekunzi waka violate police act kunyanyanya paragraph 35 of the schedule of the police act.
Saka vanga vachimirirwa nemagweta apapa
Wamuloyi wanga vachimirirwa nemagweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights wakomana wedu Jeremiah Bhamo naNobo Chinano ndo wanga wakavamirira pakatanga nyaya iyi wakazama kumiramira chose kuti aiwa padefense yavo kuti zvamuri kutaura izvi azi aise mhosva asi mapurisa taona waino maonera waita kusvika pawazomupa mutongo inasi.
Saka muri kuupikisa here mutongo uyu?
Patabotaura nemagweta edu ana Jeremiah Bhamo naNobo Chinano wanga vachitaura nyaya yekuti vari kutotarisa mitemo kuti vanoupikisa sei ndo zvavari kutoshanda nazvo kuti vaite appeal here nekuti vari kuti izvi hazvina kukodzera izvi.